mukoma magruba ba taka
hayo taura mani
critical bad
dati ndichigeza mbath mapuseni ndakatononoka kugwashi baiza radio pa full blast izobanga vachida kundibata nayo vangosvika topa ndobva vapinda une munhu arugeza ndikuziva vakapfeka nedress iya iya ndazoshama mabhandi vakusunungura maiwe ndaita noisi vasvika pedo ndobva vandidizvi pandiki mava munhu mukuru man take it easy ndazokundikana da da da